Yeah, ndinoti zvamure izvozvozvo izvinorespekta zviri popa ground kuZimbabwe, but zvinoita senge zvinotisire zvinhu zvacho. Tichitaura panyaya yedeath penalty, hongu zvakaita hurumende zvokubvisa mutongo wokufa unonzi death penalty, zvinhu zvakanaka chose, but pakubvisa ipapapo panenge pakasiyiwa zvekare avenue yokuti hurumende inokwanisa kuzodzosa mutongo iyoyo kana in cases of emergency nedzimwewo nyaya. But in total, tinoti hongu kubviswa kwakaitwa mutemo iyoyo, it's a positive step, and zvinhu zvinova zvichiitawo kuti hurumende ipembedzewo.
Kuti panyaya yavari kusoropodzwawo iyi yekugoverwa kweminda pamwe chete nekusununguka kwematare, munotiwo?
Yeah, pakugoverwa kweminda zvinhu zvakagara zvakasorwa kubva kudhara. Ndoona senge zvinhu zvatingati zvisiri zvinyuwani. Tinoziva kuti zvekare hurumendewo yeZimbabwe yakambozama kuita senge yanga yakada kutaurirana nevarungu vachipa atinganzi macompensation, but sevanhu vanomirirawo nyaya dzekodzero tinoona sekuti iyi nyaya yeminda iyi haizi nyaya yakabatwa zvakanaka, ende uyezve painenge ichitaurwa ndione senge inoita justice kune nyaya yeminda, because kuZimbabwe ikokoko kune vanhu vakawanda chose vaishandira avo vanhu vechichena vanonzi maformer farm workers vari homeless, vasinawo pokugara, ende panenge pachitaurwa nharurano iyi zvinoita senge vanoita senge vanokanganwiwa. But tichitaura hedu panyaya yekuona kwaita sangano iri panyaya yeminda, zvinhu chaizvo zviri kuitika ende zvinhu zvifaubo zvichigadzisiwa.
Tiri kunzwawo hurumende ichizvidzivirira ichiti iri kukundikana kuzadzisa zvirevo izvo kana shuviro dzose idzi nenyaya yezvirango zvainoti zvakatemerwa nyika nevekumawirira. Munoonawo sei?
Nyaya yezvirango toziziva hedu kuti inyaya yangagara iri excuse yehurumende, ende izvi zvirango izvi zvakabviswa, ende tichadawo kuona kuti vacharamba here vachiita hide behind nyaya dzema sanctions izvozvi.
Zvingagadziriswa sei vamasiye?
Ndinoona chokutanga kunoda commitment kubva kuhurumende kuti vave vachirespekta bumbiro romutemo, because bumbiro romutemo ndo yatingati mutemo mukuru muZimbabwe unofanwa uchitevedzerwa. Bumbiro romutemo rave nenguva richingovhiwa left, right and center neatingati the executive, and pakaita that commitment kuhurumende, ndoona sekuti amwe international obligations anoibva aita nyore kuti vaite respect, because vangotevedzera zvinge zviri mubumbiro ravo remutemo, ndoona senge mainternational obligations anoita zviri nani. Ende uyezve tiri papapa nyaya dzeuori dzatekeshera kuZimbabwe, ende hapana asingazivi kuti kuZimbabwe nyaya dzeuori dzaaffecta atingati mainstitutions edu of governance, ende ipapo pakagadzirwa zvekare ndoona sekuti panokwanisa kuita effective respect yemarights evanhu, ende uyezve mainstitutions ehurumende anowa achikodzera achifambisa atingati kodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo.